This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 12 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoizvi tiri muchirongwa chedu chanhasi. Zvikoro zvinovhurwa, vana vakawanda vechikoro vachinzi vadzoserwa kumba sezvo vabereki vavo vasina kubvisa mari dzeruvako nezvimwe. Ichokwadi here kuti hurumende haina mari yekupa vashandi vayo mabhonasi uku ichitengera makurukota ayo zvikakarara nemizvambarara yedzimotokari dzinodhura zvakanyanyisa. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekukundikana kwezano PF kugadzirisa zviri kunetsa munyika uku bato reMDCT risingaisire zano PF pressure kuti igadzirise zvinhu munyika sezvinotarisirwa kuitwa nebato rinopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvavhurwa nhasi munyika paine mashoko ekuti utungamiri hwezvimwe zvikoro hwanga huchidzosera kudzimba vana vasina kubhadhara mari dzechikoro kana dzeruvako. Izvi zvinoitika panguva iyo mari dzeruvako itsva dzakatarwa nehurumende dzatangawo kushanda kubva nhasi. Basi rezvedzidzo rakazivisa kuti kutanga temu ino, mwana wega wega ari kupuraimari anosungirwa kubhadhara madhora maviri semari yeruvako, kuchitiwo ari kusekondari achitarisirwa kubhadhara madhora mashanu pakotoro senzira yekuunganidza mari yekuvaka zvimwe zvikoro pamwe nekugadzirisa zviripo. Mukuru werimwe sangano revarairidzi reTeachers Union of Zimbabwe, vamanyuwe onyawu, vanoti ivo sesangano avatambiri danho rekuti vana vadzoserwe kudzimba nepamusana pekusabhadhara mari idzi sezvo bumbiro remutemo richiti hapana mwana anofanirwa kudzingirwa mari dzechikoro. Ukuwo sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakabuda nechisungo chekuti vachange vari muzvikoro asi vasingaite basa namwoyo wese kana kuti vachiita havo basa zvishoma nezvishoma. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vesangano iri kuti tinzwe kuti kushanda pashoma nepashoma kwavakaronga kwabudirira here kana kuti kwete. Takundikanawo kubata gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navanyawo.
Ichokwadi, tarisivawo nyaya iyoyo yokuti zvikoro zvakati wandei zvadzorera vana kudzimba pamusaka pekunge vasina kunge vakabhadhara mari dzemaschool fees dzakakwana, uyezve pamusoro pezvo pane mari dzakaintroduswa manje dzemabuilding levy ana vadzorerwa kudzimba dzavo. Inyaya isina kutiitirawo zvakanaka kana kuti isingatiitiri zvakanaka isusu seboka rinomirira vashandi vehurumende. Tinorwadziwa nokuti hurumende yedu inonyatsoziva kwazvo kuti varayiridzi kunyanya muforo wavo chaivo chaivo havana kumbozotambirawo mari svino. Ndetese tinoziva kuti mabhonasi ataipanonge takawana muna November hatisati tawana. Zvikoro zvovhurwa vana vodzingwa, asi mutemo unoti hakuna mwana wechikoro anofanira kudzorwa kumba. Utori mutemo rumbumbiro reZimbabwe inonzi Constitution yeZimbabwe kuti hakuna mwana wechikoro anofanira kudzingirwa school fees. Zvotinesa kuti bumbiro iri riri kushanda here kana kuti harisi kushanda.
Ko, mari itsva dzatanga nhasi idzodzo dzeruvako kana mabuilding levy dzakasvika sei kuti dzinge dzichizoiswawo pakubhadhara?
Isusu bato rinomirira vashandi wehurumende kunyamaticha varairidzi. Handifungi kuti takawana mukana wakakwana isusu nemutungamiri weministry education Lazarus Dokora kuti vatiudze kuti mari chinangwa chayo hongu chinogona kunge chiripo, asi mari iri kugobva kupi? Vabereki vacho vafanira kubhadhara ndavapi? Vasingasanganisi here isu varairidzi tagara tekutoshima nekushungudzika nemari shoma yatiri kuwana kubva kuhurumende yedu yatinoziva kuti yakaomerwa toziva chaizvo kuti kune nyaya yemasanction. Saka takaomerwa nenyaya yemasanction, tiri kuona kuti hurumende imwe chete iyoyo iri kutionesera kuti tibhadhare mari yatisina zvakare.
Pane mashokowo ari kutenderera ari kuti pane gwaro kana kuti secular iri kuzivisa varayiridzi vari kudzidzisa kuzvikoro zvepamusoro kumasekondari kuti kana vasina zvidzidzo zvekurayiridza vange vachienda kunodzidzisa kupuraimari kana kuti vasiye basa. Mati manzwa here nezvesekula iyoyo?
Ndiri kunzwa neni, asi kana zvakaita saizvozvo handizivi hangu kuti zviri kumbonyatsofambiswa sei.
Vanga vari mukuru werimwe sangano revarayiridzi reTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawu vari parunhare muHarare neStudio 7. Mumasvondo matanhatu ezororo rekisimusi negore idzva, vanhu vanosvika chiuru nemazana masere vakafa mutsaona dzemumigwagwa muSouth Africa. Tsaona idzi dzinonzi dzakaitika munzvimbo chiuru nemazana mana mumigwagwa yakasiyana-siyana munyika iyi. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muSouth Africa vaDipuo Peters vati ndufu idzi dzakaitika pakati pazvita 1 kusvika ndira 11 uye kufa kwevanhu mutsaona kwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana zvichienzaniswa nevanhu vakafa mutsaona dzegore rapera. Bazi rezvekutakurwa kwezvinhu iri ratiwo vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakasungwa mushure mekuonekwa kuti vaityaira vakadhakwa. Bazi iri rinotiwo zvimwe zvakakonzeresa kufa kwevanhu kumhanyiswa zvakanyanyisa kwedzimotokari, kutyaira kusina kuzvibata, kusashandiswa kwemaseat belts pamwe nemotokari dzisingakodzeri kuva mumigwagwa, uye izvi ndo zvimwe zvezvimwe zvakaita kuti vanhu vafe mutsaona dzemumigwagwa. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rakaburitsa gwaro muna gumi guru rinoti vanhu miriyoni nemazana maviri nemakumi mashanu ezviuru vanofa mumigwagwa pasi rose gore roga roga, uye Africa ndo ine huwandu hwakakurisa hwevanhu vanofa mumigwagwa. Ongororo yeWHO yegore rapera inoti vanhu vanodarika makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26.6 pavanhu zana rezviuru vanofa mutsaona dzemumigwagwa muAfrica, zvichienzaniswa nevanhu vanodarika vapfumbamwe kana kuti 9.3 pazana rezviuru zvevanhu munyika dzemuEurope. Hurumende nevashandi vayo vari kukandirana makobvu nematete panyaya yemari dzemabonus dzaifanira kunge dzakabhadharwa nehurumende muna mbudzi. Vakawanda munyika vari kupawo pfungwa dzakasiyana-siyana panyaya yemabonus iyi. Vamwe vanoti bonasi ikodzero yemushandi, asi vamwe vachitiwo vanhu vanopiwa bonasi zvichienderana nehomwe yemushandirwi uye kuti haisi kodzero. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muna kubvumbi gore rapera, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakati vainge vambomisa kupa vashandi mari dzemabonasi kwemakore maviri kusvika muna 2017 sezvo homwe yehurumende yainge isina kana kobiri zvaro. VaChinamasa vakatiwo hurumende yainge isina kukwanisa kubhadhara mabonasi emuna 2014. Asi vaChinamasa vakazodududza mushure mekunge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashura danho iri vachiti vaChinamasa vainge vaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa sezvo vainge vasina kusuma dare remakurukota kana ivo vaMugabe nezvedanho iri. Mabonasi aifanira kubhadharwa muna mbudzi gore rapera, asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda sezvo hurumende isiri kana kuzvipira kuti ingabhadhare riini. Izva pakuti mutungamiri wesangano rinomirira madokotera reZimbabwe Hospital Doctors Association vaFortune Nyamande vati vachakanda mapadza pasi mukupera kwemwedzi uno. Vachinyora padande mutande reTwitter uye muhurukuro nebepa nhau reNewsday, gurukota runoona nezvedzidzo yepamusoro-soro vaJonathan Moyo vakati vamwe vashandi vehurumende havakodzere kupiwa mari dzemabhonasi sezvo vasiri kuita basa nemazvo vamwe vavo vachigara vakadhakwa. Izvi zvakashorwa zvikuru nemasangano evashandi. Gweta uye vari nyanzvi munyaya zvevashandi vaRoger Matsikidze vanoti hazvigone kungoti vashandi vasapiwe mari vachitiwo pane mhando mbiri dzemabhonasi dzinonyanya kushandiswa munyika.
Bhonasi rinogona kuva bhonasi rako nemhando dzakati wandei. Chekutanga rinogona kunge riri bhonasi rinoda kuti rakanyorwa mugwaro rako rokupinda basa, not contract of employment. Kana kuti wava nemakore akawanda muchingopanana kana kuita kuti chitova itova kodzero yako. Kana zvichipo zviri izvozvo ndopavanozoti aiwa iprivilege kungodawo hako, asi kana izvo zviri zviripo zvinogona kutoita kuti bhonasi iroro rive kodzero.
Vamatsikidze vanotiwo hurumende inosungirwa kubhadhara vashandi vayo sezvo yagara iine chibvumirano navo. Mashoko aya atsinirwawo namuzvinafundo munyaya dzezvemitemo vaLovemore Maduku vanotungamira usangano reNational Constitutional Assembly. VaMaduku vatiwo akasike kutanga hurumende ichinetsana nevashandi munyika nenhau dzemabhonasi vachiti izvi zvakatomboitikawo mugore ra1995 apo mapato maviri aya akaendesana kumatare.
Nyaya ye95 yakazopera muna96 yanga ive kuti hurumende yanga yakaridhirowa bhonasi revashandi. Tarisati vasvika zvaro bhonasi vachivaka hatizobhadhari bhonasi gore rino, vashandi vakaendesa hurumende kukota kuhigh court. Kuhigh court vashandi vakanowina. High court ikataura kuti aiwa hazviite kuti mutore bhonasi revashandi vehurumende, asi hurumende yakaapila ikaenda kusupreme court. Supreme court yakazotenderana negavhumendi kuzvinoita kuti hurumende iwithdrawe bhonasi.
VaMaduku vanotiwo kunyangwe vashandi vasina kubudirira mudare repamusoro-soro muna1995 rwendo runo vanobudirira vakasabhadharwa mari nekuti hurumende haina kuvaudza nguva ichiripo kuti haina mari yacho. Asi vanotungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vanoti panyaya yehurumende nevashandi vayo ivo havanei nemuchato wedhongi nebere, asi vanoti mushandirwi aomerwa nezvinhu pari zvino.
Bhonasi haisi kodzero yomushandi, nokuti bhonasi kutenda kunoita mushandirwi kumushandi wake kuti tarisaone tachanda gore redu rese zvakanaka, tawana zvakawanda kudarika zvatatakatarisira kuwana. Saka iwewe chimbobatawo nepapa pane zviya zvatawana kudarikidza pane zvatatakatarisira kuita.
VaMufukare vati zvinenge zvakanaka kuti mushandi nemushandirwi vagare pasi vakurukure nyaya yebhonasi pachine nguva kana zvichinetsa kuibhadhara. VaMatsikidze vanoti mushandi akangoerekana ati hakuna bhonasi zvinogona kuti vashandi vasaite basa nemwoyo wese. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinotiwo chiri kupa kuti hurumende itadze kubhadhara mari dzemabhonasi kutadza kubata bhajeti rayo zvakanaka zvopa kuti zvinetse kuti ipe chikonzero chaicho chinogutsa mushandi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Senator weKentucky vaRand Paul vanoti havasi kupinda muurongwa hwekuedzana pfungwa hwenhengo dzeRepublican Party dziri kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri weAmerica, musarudzo dzichaitwa muna mbudzi. Nepfenyuro yeFox Business inoti yakaona zvakakodzera kubvisa vaPaul namuzvinabhizimusi Carly Fiorina pashasha dzeRepublican Party dzichange dzichikweshana pfungwa muurongwa huchaitirwa muguta reNorth Charleston muSouth Carolina. vaviri ava vachapinda muurongwa hwevamwe vavo vasina kunyatsosimba. Asi vaPaul vanoti vakaramba kutambira chikumbiro cheFox Business chekuti vange vari pachirongwa chichatanga kuonekwa neveruzhinji nechina manheru. Vari kupinda muchirongwa chekutanga manheru echina ndimuzvina bhizimusi Donald Trump, Senator weTexas vaTed Cruz, Senator weFlorida vaMarco Rubio, vaimbo vechiremba vapamudyandigere vaBen Carson, vaimbo vegavhuna weNew Jersey vaChris Christie, vaimbo vegavhuna weFlorida vaJeb Bush, pamwe nagavhuna weOhio vaJohn Kasich. Bambo raputika muInstanbul nhasi rauraya vanhu gumi uye vamwe vanhu gumi nevashanu vakakuvara mudunhu reSultanahyn. Vachitaura nevatori venhau muAnkara, mutevedzeri wemutungamiri wehurumende muTurkey vaNewman Katamals vanoti munhu akonzeresa izvi chizvarwa chekuSyria chakaberekwa muna 1988 uye kudyidzana kwake kunofungidzirwa kuti aiita neIslamic State uye zviri kuferefetwa. VaKatmals vati vanhu vazhinji vevafa muchiitiko ichi zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vatiwo vanotumira mashoko enyara dzokumhuri dzarasikirwa uye vakuru vakuru vehurumende yavo vachashanyira vanhu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuwadzwa nebhambu iri. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nyanzvi dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe sezvo mune kurwisana mukati memapato maviri makuru ezvematongerwo enyika. Bato reZANU PF nebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kurwira zvigaro pamwe nekudzingana kuri kuitika muZANU PF, pamwe nekudzingana nekupatsanuka kuri kuitikawo muMDC kwasiya veruzhinji vasina tarisiro munyaya dzematongerwo enyika. Vanoti izvi zvaita kuti bato reZANU PF ritadze kugadzirisa nyaya dzeupfumi sezvo rave kupedza nguva richirwisana, ukuwo MDC ichitadza kuita basa rayo rekuona kuti hurumende yaita basa rayo nemazvo. MuZANU PF hamuna kumira zvakanaka zvekuti kubvira pakadzingwa vaive mutevedzeri wemutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru, padzingwawo dzimwe nhengo dzebato iri dzakawanda kusanganisira makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende nevamwe vakawanda. Kana ivo vamugabe pachavo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo zvekuti rinogona kupatsanuka. Ukuwo muMDC rinova bato guru munyika uye range rakatarisirwa neveruzhinji kuti ringangotora masimba, rakadzinga nhengo dzaro dzedare paramende dzinodarika makumi matatu mushoro mekupokana, uye nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoona sekuti zvasiya bato iri risina kusimba. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti izvi zvasiya vanhu muZimbabwe vasina tarisiro kubva kuhurumende yeZANU PF kana mapato anopikisa zvekutoti ndosake vave kuenda kumachechi.
Nhamo dzaita vanhu dzaita kuti varange kwese kwese vachizama kutsvaka rubetsero. Zvino vakaenda kwavamakandiwa, vamakandiwa vanovaudza kuti gore rinouya chairo chairo unogona kunge wava nemba kana mota. Saka vanhu vanoenda ikoko vachiti zvimwe vangabetsereka. Zvimwe chetezvo nokuna vamagaya, vanhu vanomanya ikoko vachituturuka vachizama kuti zvimwe vangabatsirwa mumatambudziko ari kutandanisana navo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapetsairo yanya vanoti zviri kuitika muMDC zvinosuwisa uye zvinosiya veruzhinji vari pamhene nekuti hapana achavabatsira mukumanikidza hurumende yeZANU PF kuti iite basa nemazvo. Varohanya vanoti MDC inofanira kusiya zvekutungana kwembudzi yosiyana nezvekudzingana mubato sezviri kuitwa neZANU PF.
Saka MDC inofanira kubvumira democratic discussion in its party, but the problem in MDC yekuti yakutokopera ZANU ende ukakopera bhuku redu ofu haupasi kana uri muchikoro. Kana uchitoda kutopasa muchikoro faa kukopera bhuku romunhu anogona, but MDC iri kukopera bhuku redu ofu.
Vanoti basa guru rebato rinopikisa kuona kuti hurumende yaita basa nemazvo uye veruzhinji vanofanira kudzamisa pfungwa dzavo pasarudzo dzinotevera.
Aiwa, wanafana kuto funga chaisho, kuna utiwa na wana kwa sabu timirire, nukuti ikono menyika. Haisi kudini, haina kwa hiri kuinda, asu zani yaka puwa masimba kutonga. Asu wanafana kuhivongorula kuti, zani hiri kutonga shwa kanaka hiri. EMGC, haisi kiti yaisho. Paina mchua kiti yaisho, ino to zinga wanu mparlamenti wakaele kwa nukuti waita madifferences. Yaba zinga, yototi mazitis, mnana Harare, wana Kulumani, mnana Glenview, zani itopinda hai. Zani yote jama MP Harare mwea, muno tukuita hiri kuhu.
Vaimbo wa gurukota rejimari, zvakare vave mutungamiri webato re People's Democratic Party, uye vakadzingwa muMDC vatendai biti vanoti, vanave muZimbabwe, havachina tarisiro zvekuti vave kuda utungamiri utsva munyaya dzematongerwo enyika.
Our people are found in two places right now. In the church, tukuna matama zodikama. Tama vangeri even, vana pasta matutu watai zoti, zikaranga za haku kota my Bible. Enono za haku nukano haku kota judge wakumana waku zia Bible. Because the average person can quote Mark, Luke, but ukono haku kota judge. So, what is this 1 to 10? What our Anna Jephthah? It's a reflection of our Christ.
Vabiti vanoti mapata anopikisa munyika anofanira kukumbira ruregerero kubva kune veruzhinji nekuvarega vachitambura uye vanoti izvi hazviitike zvakare kana mapata anopikisa akabatana kuti abvise hurumende yeZANU-PF pachigaro. Asi vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET muzvare Gladys Chachwayo vanotiwo veruzhinji havafanira kumirira kubatsirwa panhamo dzavo nemapato ezvematongerwo enyika. Muzvare Shachwai vanoti nguva yasvika yekuti vanhu vagadzirise remangwana ravo vega.
Ini ndinoona sokuti sezvizvarwa zveZimbabwe ngatisangomirirai mapolitical parties, ngatisangomirirai hurumende. Isusu tine agents yatinayo semacitizen, tine marights atinawo, tine maresponsibilities atinawo. Maresponsibilities mamwe atinawo ndeyekutoita kutaurira hurumende, takatasa nenyedzi kuratidzira idzo nedzimwe nzira dzakasiyana siyana dzinobvumirwa nebumbiro remutemo redu kuti titaurire kuti hurumende zvinhu hazvisi kufamba. Izvi ndo zvavanofanira kunga vachiita.
Varuhanya vanoti dambudziko guru rawira nyika nderekusamira zvakanaka kweupfumi, uye izvi ndizvo zvinofanira kuti veruzhinji vachipindira panyaya dzekuti vanotungamirwa kana kutongwa sei. Kana vemabhizimisi vanotiwo mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika ari kuvhiringa mabasa avo. Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce Vatakuna Mugaga vanoti kusamira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuvhiringa mabhizimisi munyika. Asi vamwe vanoti zvichitevera kubatana kwemasangano anopikisa anodarika 13 pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda, kunopa veruzhinji tarisiro yekuti remangwana rinogona kuunza shanduko munyika. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa munyika haana kusimba zvekukwanisa kubvisa ZANU-PF pachigaro, uye anokwanisa kubudirira kana akabatana musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu chevechidiki The Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuvhurwa kwaitwa zvikoro nhasi pamwe nematambudziko akatarisana nevana vechikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitiudza namba dzenyu kutora tigo kufonerai. Munhau dzedu dzemitambo, tombotarisa mitambo yePremier Soccer League iri kutambwa nhasi manheru kuBritain. AFC Bournemouth iri kutamba neWest Ham United, kwotiwo Aston Villa ichikweshana neCrystal Palace, Newcastle United ichizokweshana neManchester United. Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira uyewo mashoko amunotumira paVOA Facebook page yedu. Munyoro wekutanga ndi mukoma Dudzai Dzimba vanoti zviri sei Jonga na Blessing kuri sei ikoko. Isu kuno zuva chete andifunga kuti tinopona nenzara gore rino. Ndinoda kumhoresa amai vangu kunyanga mubhuku rekwaMagadu amai Morrison Dzimba. Ndini Dudzai Dzimba kuchisipiti muHarare. Mukoma Tonde Nhema vari kwaGutu neRupiri vanoti ndimhoresereiwo mai vangu mai Sai Nhema kusharaude. Kupedzisira ndoti musadzokera sure nebasa, ndatenda ndoshuwa kuti muchaverenga tsamba yangu. Kana makateerera Mukoma Tonde tsamba yenyu taiverenga nhasi. Mumwe anoti makadi Jonga na Blessing pamberi nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Ndinokwazisa vose vandakadzidza navo paMandadzaka Primary School. Zita ndinoitwa Mishek Joe paMandadzaka kuBikita. Ko makasimba here mhuri yeStudio 7? Muri kuzvigona sei kuWashington uko? Thank you so much guys for giving us free, fair and accurate news. Musakande pfumo pasi because nzeve dzeruzhinji dziri kwamuri. Mhoresaiwo mhuri yangu kwaMachemedze nevekwaMadanhire kuZaka uko. Mudhara Machemedze naMuchembere kuPurazi kwaStrap. Navose vandakadzidza navo paNyabata High School nepaChiira Secondary nepaDekeza apo. Ndeitwa Mukoma Mufaro Machemedze ndiri kuEastern London, South Africa. Aiva vateereri nguva yedu ndoyaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Kambo zvenyika kubva kuna Thomas Dafrenyika Mapfumo. Katisvitsa kumagumo echirongwa chedu, asi tisati paradzana regaiti kupei zvakare musoro yenhau dzanhasi. Zvikoro zvinovhurwa vana vakawanda vechikoro vachidzoserwa kumba sezvo vabereki vavo vasina kubvisa mari dzezvikoro pamwe nedzeruvako. Ichokwadi here kuti hurumende haina mari yekupa vashandi vayo mabonus uku ichitengera makurukota ayo dzemotokari? Nyanzvi dzataura pamusoro pekukundikana kweZANU-PF kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Ukowo bato reMDC risingaisire ZANU-PF pressure kuti igadzirise zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti musaenda kure, tikupei nhau dzerurimi rwechirungu ini naChris Gande.